Sarà fare tiro così ciò da cingio pavano uno che ne da già se registration even ready and one day has been over the years accomplices to the ZANU-PF government that is suppressed one edu kuti vanyaso vota mushe saka one day vanokana kuenda.
Tinoona kuti amai Makarau vanga vachipomerwawo nyaya dzekusabata zvakanaka sarudzo vakasiya basa. Munofunga here kuti hurumende ine zvikonzero zvekuchengeta vamudede?
Hurumende inofanira kuchengetedza zvidiwo zvevanhu. Kana vanhu vadi vamakarau ngavaende because havasi kutedzera zvidiwo zvevanhu. It is the same process navamudede. Vamudede is registered general. Vakatadza, vakavhotesa vanhu, vakafa kuti vapinde muregister. Saka tiri kuti vamudede vanofanira kuenda. Because iyi reform yatiri kutaura, ireform yekuti munhu wese asingabvumirane nevanhu veZimbabwe kuti vawane rusununguko rwekuchuza maleaders avanoda. Havafaniri kunge vachitungamira.
Asi kava moyo hurumende iri kuti vamudede munhu anogona basa zvisinei kuti vakura saka vavachengeta pabasa. Imi hamudiwo here kuchengeta vanhu vane experience iyo?
Experience yezano hatiidi because it's a 37 experience of the same disenfranchisement of our people. Vamudede is an opportunity. Dai angachida kuti vanhu veZimbabwe vakwanise kumira vachichengetedza vachimirira hurumende yavanoda, but vamudere vakashudza kuti ivo vamiri nezano. Saka kwatiri hationi anything that vamudere would have brought to the table in the present circumstances.